Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaHeartLife Mudzingwa Nhengo yeTsvajamuka seSijikile vakurudzira veruzhinji kuti vasapinda mudhorobha nechitatu. VeTsvajamuka seSijikile vakapawo Mugabe chiga chekuti vange vabva pachigaro kupera kwenyamavhuvhu vakakundikana kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika.
Isu seVeTsvajamuka taungana pano nhasi tichizivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti musi wa31 tichange takavhara nyika yeZimbabwe. Pachaita maactions kumacommunities, vanhu havaendi kumabasa kusvika zvose zvatiri kuchema kuti zvinge zvichigadziriswa zvagadziriswa. Pane zvatiri kuchema, tiri kutarisirawo kuti mukuru wenyika haasisina capacity yekuti arambe achirada nyika ino. Tinozviziva vanoti vakasarudzwa muna 2013, asiwo mubumbiro idzva remutemo riripo pane panotariswa poonekwa kuti mutungamiri panguva ino haasina simba kana kuti energy yekuti aramba achitungamira nyika. Saka izvozvo zvose izvozvozvo tiri kutarisa kuti zvimwe zvaadhireswa. Saka vamunhu vese mavhenda vemakombi, macross border, maticha, macivil servants, mavenda vose tiri kutarisira kuti vange vachiuya vange vachiparticipata panational shutdown.
Vachibvunzurudzwa kuti zvii zvavachaita nyamavhuvhu akapera vamugabe vasina kuzivisa kuti vave kusiya chigaro kana kugadzirisa zviri kunetsa munyika, vamudzingwa vaudza nevhenyuro yestudio 7 kuti vave nechivimbo chekuti vamugabe vakasafa pachigaro kupera kwemwedzi uno havasviki mwedzi wazvita vachiri muhofisi.
Mukatarisa kutambura kuri kuita vanhu, hatingave nemunhu ane 92 years anosvika December vanhu vane 33 years vasina chikafu. Hatingasviki December nemamiriro akaita zveutongi hwenyika ino nezveupfumi hwenyika ino. Saka tikutarisira kuti kusvika December munhu wese ari kuafektwa, whether uri mupurisa, uri musoja, uri chii, tinge tazivisawo nekuratidza vamugabewo kuti chii apa paakuita kuti muchisiyawo. Kana vachikwanisa kusiyira umwe munhu, vosiyira umwe munhu, rather than kuti tinova nemunhu anoita the helm of leadership achitadza kana kuti aprovide zvinhu zvinonetsa zvemunyika.
VaKeith Mashaya Mombe mumwe mugaro wemuHarare vatiwo vari kuzotedzera zviri kurongwa nemasangano ari kurwira kodzero dzeruzhinji aya. VaMashaya Mombe vashora hurumende yavamugabe vachivapomera mhosva yekusateerera vazhinji.
Tiri kusapota zviri kuitwa kuti nyika yedu zviite mushe. Hozize kuona kuti takamboda tiedze kutaura naye hurumende yedu haititeerere, inenge ichitoda zveviolence. Saka isusu semacitizens vana vezimbabwe tiroda kuti tiedze kuti tiwirirane navo vatiitire kuti isusu tiwane zvatiri kuda munyika medu, kwete kuti isusu tizvanyirirwe munyika kana kuti tityi kutaura zvatiri kuda nekuti zvanhu tinozosungwa. Vana vezimbabwe taneta nekusungwa, this time tajamuka, tichatya kana kusungwa bhoo takasungirirwa kudhara. Chapo ndechekuti titoti takutoda zvekutoti kana zvazvombo ngazviuya tichiona tarwisa kuti tikwanisa kutora nyika yedu. Hatina zvakawanda zvatokwanisa kutaura pamberi pamugabe, ngachiende.
Vatatenda Chigwada vawedzerawo vakati vana vezimbabwe vanofanirwa kuzvisunungura mujere renhamo nekutyorerwa kodzero dzavo.
Tona zviri kuitwa neTsvajamuka isusu sevagari vemunyika ine yeZimbabwe zvinhu zvatinotsigira chaizvo, nekuti munhu wose tikada kuzvitarisa atambura nemamiriro akaita upfumi mukati menyika yeZimbabwe, uye nekudzvanyirirwa kuripo nehurumende. Hurumende inofanira kunge ichitidzivirira kubva kuzvinhu zvizhinji, ndiyo yakutotidzvanyirira panguva ino yatiri. Saka isu tiri kuti musi wa31 kwatinogara kumaraini, kungava kumarokesheni kana kumaguta, nehama dzeduwo sevagari vemuZimbabwe hakuna asiri kurwadziwa. Tichavakurudzira kuti ngatigarei kudzimba, kana kuine zvinenge zvamukoo zvinoda kuti timiremire semaZimbabweans, tichamiramira kusvika Zimbabwe yanaka.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu aya ave kutosvitsa mwedzi miviri vachiratidzira, vachinyunyuta nekuoma kwaita upenyu munyika, kushayikwa kwemabasa, urombo pamwe nekuvanoti kuva nemutungamiri wenyika asingateerere zvichemo zvevana veZimbabwe. Kusvika pari zvino, hurumende yava Mugabe haisati yataura matanho aichatora kugadzirisa zvinyunyuto zveruzhinji. Kuratidzira uku kuri kuuya mushure memhirizhonga pakati pemapurisa nevaratidziri. Vanotungamirira ZANU-PF Youth League vakudzai Chipanga vakazivisa kuti vachaona zvekuita nevari kuratidzira uku. Kunyange zvazvo vamwe varatidziri vachiri kumatare dzimosva uye vamwe vachiti vari kurohwa nekushungurudzwa nemapurisa vetajamuka vavimbisa kuti havazotye mapurisa kana vechidiki vesangano reZANU-PF vanonzi vari kutyisidziravo vese vachazenge vachiratidzira. Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe negurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vaIgnatius Chombo vanoti vanopikisa vari kupfurirwa nevekunze kuti vapidugurwe hurumende nekuratidzira uku. Asi vari kuratidzira vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.